Vachipara chinongwa ichi mumiriri weUnited Nations muZimbabwe vaAleno de Uvati mari yavari kuda ishoma pane vakatsvaga gore rapfuura nekuti zvinhu zviri kuita zvichinaka muZimbabwe.
We are appealing for 131 million this year to address the outlying need in food, wash, health and protections, as well as to support the coordination effort to make sure that our activities remain well coherent and coordinated in implementing them.
Vati zvikamu makumi masere kubva muzana zvemari iyi zvichashandiswa kutenga chikafu sezvo paine vanhu miriyoni nechidimbu vari kuda rubatsiro rwechikafu munyika. Vati imwe inenge yasara ichashandiswa panyaya dzeutano kuwanisa vanhu mvura yakachena pamwe nekubatsira vaya vari kudzorwa kubva kunyika dzakaita seSouth Africa neBotswana.
Other include assisting population affected by sporadic outbreak of waterborne diseases and providing humanitarian aid to a range of highly vulnerable peoples.
Vati womasangano aya ari kushanda nebazi reCivil Protection Unit mukudzivira njodzi dzinogona kuitika munyika. Vachiti homwe yavo yemari iyi kana kuti Emergency Response Fund ichagara ine mamiriyoni mashanu emadhora. Munyori mubazi rezvekudyidzana nekushanda pamwe nedzimwe nyika vaTedious Chifamba vatenda rubatsiro rwavari kuwana kubva kumasangano anopa rubatsiro, asi vakati chave kudiwa neZimbabwe iko zvino rubatsiro rwebudiriro. Vatiwo apo nyika yatarisana nesarudzo, masangano aya haafaniri kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika akawanda nekupa rubatsiro.
As the country prepares for the constitutional referendum and the election, the government would like to urge the NGOs and other humanitarian actors not to interfere in the internal political processes under the guise of humanitarian assistance.
Mumiriri wenyika yeNorway muZimbabwe amai Ingeborg Stofring vatiwo masangano aya anofanira kushanda zvakajeka nadivira akarerekera.
In the same regard, given the possibility of an election this year, we call upon all humanitarian actors to respect and comply with the globally agreed humanitarian principles of humanity, neutrality, impartiality and independence.
Gore rapfuura masangano aya akawana rubatsiro rwemazana maviri emamiriyoni emadhora anove zvikamu makumi masere nezvitatu zvemari yaaitsvaga. Zimbabwe ndiyo yakaona rubatsiro rwakakura kudarika nyika dzese pasi rese pasi pechirongwa ichi chinodaidzwa kuti Consolidated Appeals Process. Gore rino Zimbabwe yakasandura zita rechirongwa ichi uye yave kuchidaidza kuti Zimbabwe Humanitarian Gaps. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.